This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nhasi uri musi wesvondo kurume 29 2015. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vanozivisa zuva richaitwa sarudzo dzeby-election mumatunhu 14 enhengo dzeMDC Renewal Team dzakaburitswa muparamende neMDCT. Zvitengeswa zvinoenda kunze kwenyika zvinotarisirwa kukwira nezvikamu zvitatu kubva muzana mugore rino ra2015. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nechishanu chapfuura vakazivisa kuti musi wa16 kubvumbi ndo zuva richagara dare renomination court apo panotambirwa magwaro evanenge vachida kuzopinda musarudzo dzevanoda kupinda musarudzo dzeby-election mumatunhu 14 vaive nhengo dzeMDC Renewal Team dzakaburitswa muparamende neMDCT. Gwaro reVeritas rakabuda nechishanu rinoti vaMugabe vakadomawo musi wa10 chikunguru gore rino sezuva richaitwa sarudzo matunhu aya pamwe chete nematunhu eHurungwe West neHeadlands ayo akasiyiwa navatemba Muliswa pamwe chete navaDidmus Mutasa avo vakadzingwa mubato reZANU PF. Zvitengeswa zvinobva munyika zvichitengeswa kunze zvinonzi zviri kutarisirwa kukwira zvishoma nezvikamu zvitatu kubva muzana mugore rino ra2015. Gwaro rakaburitswa nesangano reZimtrade rinoti chichakwidza zvikamu izvi zvirimwa zvakaita sefodya nezvicherwa izvo zvinove zviri kutengwa nenyika dzekunze. Mugore ra2013 zvitengeswa zvinonzi zvakaderera nezvikamu 13 kubva muzana. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti kukwira uku hakuna zvakunobatsira sezvo Zimbabwe iri kutenga zvinhu zvakawanda kubva kunze zvinodarika zvairi kutengesawo kunze.
Tichitarisa zvakakosha kuti titaure kuti tinenge tichida kutarisawo zviri kuitika kumaimports. Ngatiti maexports akakwira ne3%, maimports okwira Nesei 10%, zvinoreva kuti Zimbabwe titori mudeficit. Saka kukwira kwemaexport kunofanira kutariswa in a holistic picture, nekuti zvaakwira ne3% ko maexport edakwirawo nepesendeji yakada se. Akakwirawo maexport but maimports achiderera, zvinoreva kuti tinenge tiri in a surplus position. Saka kana tiri mudeficit zvinoreva kuti maimports edu akanyanyisa kuwanda pane maexport. Kana tiri in a surplus zvinoreva kuti maexports edu akawanda pane maimports.
Saka muchitarisa mamiriro akaita zvinhu munoti zvii zviri kuwanda zviri kupinzwa munyika here kana kuti zviri kutengeswa?
Zviri kuwanda zvinhu zviri kupinzwa kubva kune dzimwe nyika, maimports maimports echikafu chibage, hurumende iri kutoimporta chibage kubva kunana Zambia kunana Malawi. zviri kukonzerwa nekuberera kwakaita production muneconomy productive capacity muneconomy. Saka kuti tinge tichimita demand iyoyo aggregate demand yezvino takufanira kunge tichito importa. Saka maimportera ari kuramba achiwandisisa kupfuura maexports.
Tichitarisawo pane zviri kunzi zviri kutengeswa kunze izvi fodya nezvicherwa, mungati here zvinhu zvingatarisirwa kusimudza upfumi hwenyika tichiona kuti mitengo yacho kunze uku inenge iri kunzi yakaderera?
Ndifungi kudaro atini ndorimwe dambudziko ratinaro rekuti tiri kunyanya kutengesa macommodities. Atini chaanenge takakosha kuti tiite move up the value chain, tokusanga kuita add value kune zvingayo zvicherwa zvedu even maagricultural commodities atinenge tichiexporta iyo, ndokuti tikwanise kuwana value yakanyanya.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vaProsper Chitambara vari paRunare muHarare neStudio 7. Gavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangudya vari kutendwa zvikuru nebasa ravakaita rekudhinda magwaro eurongwa hwavo hwemashandisirwo emari hwegore rino muBraille kuitira kubatsira vasingaoni kuti vakwanisewo kunzwisisa nezveurongwa uhu. Aka kanonzi ndeke kutanga kuti zvakadai izvi zvinge zvichiitika munyika. Ngatinzwei hurukuro yataita nenhengo yesangano repTUZ vaAbiot Moyo avo vasingaoni.
Idanho rakatambira nemufaro mukuru nokuti tikatarisa inonoronde nyika zvinhu zvanga zvisingaitwe. Saka takava nekufara kukuru kwekuti at least vanhu vanokwanisa kuzviverengera vakasununga vachionawo vanokwanisa kufara nazvo nezvekusafara nazvo. Uye even kungova neruzivo chinhu chakakosha. Saka paripo pamwe patinenge tisina ruzivo, saka patinenge tichizviverengerawo zvinofadza zvikuru.
Makanga makumbira here kuti muwaniswe zvinyorwa izvi zviri muBraille kana kuti idanho ravakangotorawo vega?
Takavakumbira paripo patakaita meeting navo muna February semamembers eProgressive Teachers Union, ndokubva ndavasvisawo chichemo chokuti pane zvose zviri kuitika tinowanikwa tisina kuverengwa pane mamwe macitizens. Vakavakumbira kuti vatiitirewo in Braille. Vakataiwa chichemo chavakatambira. Vatakazovafonera vakataiwa zvatoitwa chiuya iditore.
Tinonzwa kuti vakakwanisawo kuwanisai magwaro anoita 50. Munoona ari akakukwanira here?
Haana kutikwanira, asi sedanho rekutanga takaona zvakatinakei and uyewo tinenge tichiona mafambiro anenge aita nekuzoona kuti dhimandi yacho inenge yakakwira sei, tuchizovapawo feedback kuti dai matikwidzei manumbers amuchaprodusa panext monetary policy.
Saka vanenge vachida kushandisa zvinyorwa izvozvi vanozviwana kupi?
Pari zvino zvatanga takaita tanga tinawo kumaoffices and tiri kuita ekutumidzira kumaprovinces edu, uyewo tinoda kuendesa mamwe kumayunivhesities kuti vanokwanisawo vaverenge especially mastudents ekumayunivhesities. Saka ndiwo mamiriro atingati ndowatakaita, asi vanokwanisa vari mamembers edu vanokwanisa kutibata kumaoffices kwedu. Vamwewo vanenge vasiri mamembers edu vashada tiri kuendesa panzvimbo dzatinofungidzira kuti vanokwanisa kuwaniswawo.
Vanga vari nhengo yePTUZ vaAbiot Moyo vari paRunare muHarare neStudio 7. Varume vaviri vekutongwa nemhosva yekubvisa mumwe mudzimai mbatya dzake panokwirirwa makombi muHarare vakawanikwa nedare remagistrate muHarare vaine mhosva vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi 12 mina yakasendekwa. Izvi zvave kureva kuti Marvelous Kandemiri naBlessing Chinoda Kufa vachagara mujeri kwemwedzi misere. Mutongo uyu watambirwa nemufaro mukuru nemasangano pamwe nevanhu vakasiyana-siyana kusanganisira mutungamiri wesangano reRoots iro rinorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana muzvare Beatrice Savage. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganyauye weStudio 7.
Mutongo wakatorwa namagistrate isu seorganization yeRoots tiri kufarira chaizvo pamusoro pekuti unoita kuti vamwe vanhu vari kunze uko varume vangange vachifunga kuti vaite mhirizhonga kumadzimai vachawanirwa vachi wanga chishika kuita mirishonga dzakadaro kuti nyaya idzi dzakadawanda dzekuti vasikana vanotukwa murodhi vanotukwa papo panzvimbo dzekukwirira mabhazi asi changa chazonyanyofarisa dai mutemo wabva wanyanyokudzwa kuitira kuti vanhu vabva vasiyana nekatikaka zvachose kekuita mirishonga pamusoro pemadzimai
asi katiri kuonawo iwo mazuva ano pane vhidhiyo remudzimai ari kuratidzwa iye achirohwa achishoropodzwa achibviswa mbatya nemamwe madzimai zvakadai izvi imi serutsi munozvionawo sei
mhirishonga imhirishonga yakangoshata haina basa kuti yaitwa nemurume kana kuti yaitwa nemudzimai isu seboka rerutsi tinongokurudzira kuti madzimai wawo akarova mudzimai uyu vachimunyadzisa vachimutuka nezvimwe zvakawanda kudaro kuti vawanikwe vachingoendawo pasi pemutemo nekuti mutemo unofanira kunge uchingoapplywa zvakafanana wedha murume womukadzi aita mhirizhonga nekuti tinoona futi kuti muvhidhiyo iyoyo matauriro avaiita vachimunyadzisa vachimutuka vachimuruva mudzimai uyu munhu wekuti ane vanawo pamwe zvichida ane hanzvadzi ana ana mai ane vabereki ane chii vekuti nekuramba tichingotumira mavhidhiyo iyoyo kwatiri kuita zvinhu zvekuti tiri kuramba tichiita kuti kunyadziswa kwaakaita kwakaipa zvakadaro kurambe tichienderera mberi isu tiri kutoparticipata mazviri nekuramba tichingotumirana kwatiri kuita ikoko
vanga vari mukuru wesangano reroots muzvare Beatrice Savadye vari parunare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 Direct from Washington, the voice of America. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinotambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa negweta rinorwira kodzero dzevanhu uyewo vari munyarikani wesangano reAfrican Union kana kuti AU ambassador. Amai Nyaradzai Gumbonzvanda, tinokutambirai nemufaro paStudio 7. Amai Gumbonzvanda,
mbakadi, ndichifarawo nekundikoka kwamaita.
Aiwa, tinotenda. Mai Gumbonzvanda, pane mashoko ari kubuda kubva kuAfrican Union uko kuti Zimbabwe iri pakati penyika dzemuAfrica dzine vana vari kurodzwa vari vadiki kana kuti vari kuroorwa vari vadiki. Munoti kudii nemashoko aya?
Chokwadi, tinoona Zimbabwe iri pakati penyika dzinoda kuti dzigadzirise nyaya iyi kana takatarisa mamiriro edambudziko ratinaro revechidiki vari kurodzwa. Tiri kuona Zimbabwe ine 31% yevechidiki vari under age 18 years vari kurodzwa vasati vasvika zera. Asiwo tichitarisa dzimwe nyika dzemuAfrica, vana Niger vari kumusorosoro vane 76%, vana Chad 68%, vakati vakavakidzana neZimbabwe sana Malawi iri pa50% yevana, vana Mozambique 48%, Zambia 42%. Saka tiri kuona kuti idambudziko guru. Kana takatarisa Zimbabwe chero iri 31%, but vana vakawandisa zvikuru, saka idambudziko ratakatarisana naro. Saka ndichionawo zvakare kuti African Union yakasumudzira kuti Zimbabwe inge iri pane nyika dziri kugadzirisa dambudziko iri.
Semaonero enyu, chii chiri kupa kuti paite uwandu hwakadai hwevana vanenge vachirodzwa kana kuroorwa vari vadiki?
Zvikonzero zviripo zvakati wandei. Chekutanga inyaya yekuti vechidiki vazhinji havasi kuenderera mberi nedzidzo yavo. Kana mwana asvika makore 10, 12, 15 odropa out of school, akutogara kumba uye pasina mabasa ekuti mwana ari kuenda kunoshanda kwakati, zvinomupesera zvangonzi chipinda mukuroorwa. Saka it's a way out of poverty panenge pasina dzidzo yakanyanya. Saka ndo chekutanga chikurukuru kachatiri kuona riri dambudziko. Chechipiri chimwe inhamo, uye zvinondishungurudza zvikuru kunzwa mubereki achiti kondai goshai kuti ndaita sei, ndakangoti ngaachiroorwa. Pamwe kana tazowanawo karoora tinowana pekusumukira tiri, pamwe tinozowanawo mombe imwe chete toona kurima mumunda. Saka ipapo toona riri dambudziko rekuti tingawana urombo here muAfrica hunosvika pakuti tisvike pakurodza vana vedu kuti tibude mudambudziko. Rimwewo dambudziko guru ratinoona sechikonzero ndemafungiro nemagariro ekuonera mwanasikana pasi. Tinoona kune mamwe machechi, mamwe mapostori atinawo vanopinda chechi dzinongoti mwana anonzi ndakurota, mwana arodzwa obva atomuka atova kunzi mainingi iye achiri mwana ane mukaka pamuno.
Mwana akakurumidza kuroorwa asati asvika zera rekuti anga achiroorwa, pane matambudziko akaita sei aanozosangana nawo muupenyu?
Chekutanga hutano, hutano hwemwanasikana asati asvika zera rekuti anga achisumudza imba. Mwana iyeyu tinowana chekutanga ari kusangana pabonde nababa, vakura dzimwe nguva vakapinda muwanano kana kuzivana nemadzimai akawanda nguva isati yasvika yekuti mwana uyu anga akachengetedzeka. Saka mwana pamwe anokwanisa kuzobata zvirwere, anganga ari maSTI kana HIV kana zvimwe zvakadaro. Ruzhinji mwana uyu akwanise kunge achikurukura nababa kuti vasati vasangana pabonde, oti baba endai munovhenekwa kuti muri sei kana kuti shandisai kondomu ndichengetedzeke. Saka ndo chekutanga chekuti hutano hwemwana hunenge hwatova munjodzi. Chechipiri, takatarisa mashoko anobuda kubva kumaUnited Nations kana iko kwedu kuAfrican Union, tinoona kuti vana vazhinji vanofa vari pakunge vari kuita give birth vana vachiri vadiki. Bhodhi yavo haisati yagamuchira kunga achitakura mimba kwemwedzi yose iyoyo. Saka dzimwe nguva anozosangana nekuti hakwanisi kusununguka zvakanaka, mwana obva atosvika pakushaika. Saka kana takatarisa maternal mortality, inonzi maternal mortality inowanikwa kunyanya kune vechidiki. Saka tiri kutofirwa nevana vedu nedambudziko irori rechild marriage. Dambudziko rechitatu ratinoona rakanyanya rinonyanya kurwadza nderekuti mwana atopinda muurombo, poverty chaiyo chaiyo. Sekuti mwana uyu aregera chikoro, haana pekutangira. Kwaari kupinda pamwe mune dzimwe nguva zhinji muAfrica, pamwe mwana anenge achitova mudzimai wechinumber 5.
Mubvunzo wedu wekupedzisira tichipeta chirongwa, mai Gumbonzvanda, tiri kunzwa kuti AU iri kuda kuti patorwe matano. Munoona zvichibatsira here izvi?
Tinoona panofanira kunge pane matano anotorwa akasimba and akasiyana-siyana. Chekutanga ndechekuti pane kutyorwa kwemutemo. Kana mwana asati asvika zera rekuti awanikwe, patova nekutyorwa kwemutemo. Saka ipapa panofanira kugadziriswa kuti vese varoora mwana asati asvika pazera ari underage, mutemo ngaushande.
Manga makateerera kumunyarikani weAfrican Union uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu, amai Nyaradzai Gumbonzvanda, muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo, tosangana zvakare svondo rinouya. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Munhau dzemitambo, nhasi tine hurukuro nemunyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe pamusoro perwendo rwenhengo dzavo dziri kusimuka nechipiri dzakananga kuSouth Africa kumakwikwi eAssociation of Non-Aligned Teachers Union of Southern Africa.
Zvinoitika gore negore kuti varairidzi vemusouthern Africa vanobhilongwa kuassociation inonzi Association of Non-Aligned Teachers Unions of Southern Africa ANTUSA vanosangana gore negore munyika imwe neimwe riri muSADC. Saka gore rino iri 2015 tiri kusangana kuSouth Africa kuDurban kubva musi wa2 kusvika musi wa6. Saka ndokuchaenda varairidzi veZimbabwe. Saka tiri kusimuka muHarare kuBulawayo nedzimwe nzvimbo dzese takananga kuDurban musi wechipiri.
Mitambo ipi inenge ichitarisirwa kuitwa ikoko?
Mitambo yese kubva kunhabvu yevarume vakadzi, mitambo yebasketball, mitambo yevolleyball nemimwe inongoitwawo madhatsi. Izvi ndezvekuedza kudyidzana ukama nekugadzirisana kuita kuti tigare tichitaurirana kuti zvinhu zvofamba sei, tichiona kuti togadzirisa ukama hwevarairidzi murijeni sei kuita kuti tikwanise kusevedza pamwe chete.
Isangano renyu chete here riri kubva muZimbabwe kana kuti masangano yese yevarairidzi?
kuPTUZ ndisu tega tiri kuAntusa.
VaRaymond Majongwe vePTUZ vari parunhare muHarare neStudio 7. Sezvango yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vanozivisa zuva richaitwa sarudzo dzeby-election mumatunhu 14 aive nenhengo dzeMDC Renewal Team dzakaburiswa muparamende neMDCT. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine sezvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndekusiyai mina, Marvelous Muhlanganya uye.